Kunyangwe hazvo dora rekuAmerica rakamboti dererei uremu zvichienzaniswa nemari yemunyika yemaRTGS dollars, zvinhu zviri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Ko, chii chiri kupa kuti zvidai? Muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda, avo vakambokwikwidza musarudzo vakamirira bato reZANU-PF kuWarren Park, vanoti zvichatora mavhiki mashoma kuti zvinhu zvigadzikane.
Zviri kuitika ndezvekuti kazhinji mutengo ukanga wakwira, munhu anonge akuomera kuti adzikisa anenge akuona kunge aruza mari, vhiriri mari yaanga asaita, anenge atopulana atoona mari yapinda muhomwe yatova yake. Nekudaro kuti adzikise zvekukasika hazviite, anenge achida kumbotiona nguva kuti aite yatinoti faith yekuti anyatsoona kuti okay, zvinhu zvanyatsodzika mazvishuwa here, US dollar zvishuwa here, adzika here kubva ku-12 kwara raenda kuuya pa-7 kana pa-8. Saka zvinhu zvekuti zvinotora nguva, mbanoti yakareba zvavo hazvifanotora more than 6 weeks. Vanhu ai maprize at least astabilize bot achidiwa ka for now, dai maprize ambostabilize varegera kukwira even kana ambomira kukwira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti danho rekudzora dhora remunyika havaoni richigadzirisa dambudziko rezveupfumi muZimbabwe.
Hapana chivimbo chachine vanhu munyika, nekuti pakaunzwa new currency yakangofanana nemba yakavakwa pafoundation isina kusimba.
Ko, chii chaizvo chakapa kuti dhora rekuAmerica rimboshaya simba mazuva apera, zvikuru pamusika wemukoto? Muzvinafundo Mugano vanoti nyaya yeRBZ yekutora zvikwereti zvemakambani ndeimwe yakaita kuti dhora remuAmerica rishaye simba.
Reserve Bank vakaasuma debt ye$1.2 billion yanga iri zvikwereti zvemaprivate companies zvavangawana hazvo petanga tine rate ye1:1. Vechida kutry kuti vatore mari iri mumarket kuti demand yeforeign currency idzikire, ndosaka rate yaakudonha kublack market. Vatora rate ye1:1 vachaibhadhara mari iyo ine rate ye1:8 or 1:9 inonga iri pamarket. Kutora chikwereti cheprivate sector chemakambanis ane mashareholders chotorwa nehurumende chochinzi isusu vana Mugano tisi tichachibhadhara takubhadhara mataxes, i-wrong move inotipa kufara kushoma short term nekuti tiri kuona rete ichidonha. Asi pamberi apa pavachitanga kubhadhara chikwereti ichocho tichaona marete akutanga kukwira, nekuti vanonge vakumupa mari iri mumaketi uchibhadhara chikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti vanhu vari kuda kutanga vanzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Nyaya yeuremu hwedhora rekuAmerica ndingangoti pane inonzi black market ndingangoti iri kuderera zvinova izvo zviri shuwa. Asi zvinowanzoitika kana pachinge paitwawo ndingangoti kutaura kana kuti maannouncement anoitwa nehurumende kana kuti nebhanga guru remunomu, vanhu vanopinda ndingangoti munguva yekuti vanenge vakamirira kureva kuti avo vanenge vachitengesa madhora ekuAmerica pamusika mutemawo vanomboramba vakamabata vakavati vanyatsonzwisisa kuti zviri kuenda nekupi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotipawo maonero avo. Vachitambara vanotiwo danho rakatorwa nehurumende ichiti iri kuda kurerutsira vashandi ichiunza dhora remunyika reRTGS harisi kubatsira vashandi pari zvino.
Kumushandi pane dambudziko rakakurisisa, mihoro izvi yavashandi haina kukwira, matikati manominal wages angoramba ari zvaangari across the economy masivo servants even more in private sector.
Zvichakadaro nhasi chimwe chizvarwa chenyika vaGodfrey Mpanga vaendesa gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neReserve Bank of Zimbabwe kumatare vachivapomera mhosva yekudzika zvisiri pamutemo Statutory Instrument 142 iyo yakarambidza kutenga nekutengeserana nemari dzekune dzimwe nyika dzakaita semarands, mapula kana madhora ekuAmerica. Zvose izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvinounza kusagadzikana munyika, zvinopa kuti nyaya yekuda kukwezva vemabhizimisi vekunze inetse.